zvinhu zvinonzi zviri kuramba zvichienda kumawere munyaya dzezveupfumi munyika zvichionekwa nekushayikwa kwemafuta edzimotokari kushayikwa kwemari yekunze pamwe nekukwira kwemutengo yezvinhu vamwe vanoti huori munyika ndihwo honzeri hombe mumatambudziko aya ayo anonzi ari kusunga vanhu zvikuru varombo zuva nezuva vachipomera hurumende kutarisa rutivi panoitwa huori uhu vaimbovegurukota rezveupfumi muhurumende yemubatanidzwa uye vari mutevedzeri wasachigaro webato reMDC vatendai biti vanoti matambudziko ari munyika ari kukonzerwa nekusafambiswa zvakanaka kwehurumende nevari kuitungamira vabiti vanoti huori sehwavanoti huri kuitwa kukambani yehurumende yezinara huri kurebwa huchitambarara munyika izvo zvave kukanganisa kukura kweupfumi
chiripo apa vajonga ndechekuti hurumende iyi nemukuru wayo nanga vakoniwa nyika iyi yavaramba vatadza kumhanyisa upfumi vatadza kumhanyisa nyika chatadzisa kuti tifambe inyaya yekuti kune vanhu vari kudya kune vanhu vari kudzova mari yezimbabwe neziya revashandi
nyanzvi mune zveupfumi vachishanda nesangano relabour and economic development research institute of zimbabwe Dr. Prosper Chitambara vanotiwo matambudziko ari munyika ari kunyanya kukonzerwa nekushayikwa kwechivimbo muhurumende kune vanoda kutanga mabhizimusi avo kana kudyara mari dzavo munyika
zvinhu hazvina kumira zvakanaka macroeconomically nyaya dzeconfidence dzichiri abit low dzikazvivaffecta mafambiro anoita upfumi hwenyika there is a trust deficit there is a confidence crisis munyika
nyanzvi munyaya dzevashandi nemabasa vatomas masvingwe vanotsinhirawo nyaya yekuti uori ndihwo hwauraya nyika vachiti matambudziko ose aya ari kurasirwa kuvashandi avo vavanoti havasati vawedzerwa mihoro kwenguva yakareba kwazvo
uori huripo hwakawanda hatihudetu sevashandi asi tiri kuti hatingarege panyaya iri kubata vashandi iyoyo ndiyo inofanira kutanga yagadziriswa kuti mushandi atambire mari inoita kuti agone kurarama semunhu kwete kurarama seshiri zvataa kuita mazuva ano
asi nhengo yevechidiki vezanupf vatafadzwa mugwadi vanoramba kuti matambudziko ari munyika ari kukonzerwa nekusagona kutonga kwehurumende yavaemarson munangagwa vachiti matambudziko aya akasiyiwa nehurumende yaivepo yavarobert mugabe pamwe nezvirango zvavanoti zvakatemerwa zimbabwe
vanhu vanotaura mashoko ivavo akadaro hazvina kumbosiyana nevanhu vanoti cyclone idai nedutu remafasha mari okasha rakauraya vanhu kuchimani mani nekuchitsinge nekumozambiki rakakonzerwa nehurumende yezanupf zvinova zviri zvinhu zvinenge zvisina kunaka ngatitaurirane chokwadi sevana yenyika yezimbabwe kuitira kuti kana tida kuvaka nyika yedu togara taziva kuti dambudziko riri papi zvino tikatanga kunyeperana dambudziko chirwere chacho hachiratiki because tinenge tichinyepera vanhu
vachitambara vanoti matambudziko mune zveupfumi ari munyika anogadziriswa chete kana pakaitwa nhaurirano pakati pemapoka ose ane chekuita nenyaya dzeupfumi pamwe zvematongerwo enyika
there is a trust deficit there is a confidence crisis munyika inogona kupedzwa chete kana paita maserious dialogue both political dialogue kuti tikwanise kutakama pane consensus on what needs to be done so the country I think zvakambotaurwa zviya kunzi pane madivision munyika along political lines nyaya dzepolarization saka zvese izvozvo zvinoaffecta kufamba zvakanaka kwemabhizinesi zvinoaffecta nyaya dzeconfidence zvinoaffecta risk factor yenyika even mainvestor haasi kunyanya kuya akawanda kuzimbabwe tichienzanisa nedzimwe nyika
izvi zvinotsinhirwawo navabiti ava vanoti kusvika munyika maitwa nhaurirano pakati pavamunangagwa nemutungamiri weMDC vanelson chamisa zvinhu zvicharamba zvichiomera vanhu zvikuru varombo
ngatigadzirei nyaya dzematongerwo enyika pave pane kutaurana pakati paemarson munangagwa akamirira zanupf naadvocate nelson chamisa mutungamiri wedu kuMDC pochitaurwa kuti sarudzo dza30 july dzakafamba sei pochitaurwa kuti nyaya yemareforms toifambisa sei tinodzila sei necorruption petecture muri kungoverenga mazuva ano humwori hunotyisa huri kuzinara zvinhu zvakadaro izvozvo tozvifambisa sei
kusvika matambudziko ose aya agadziriswa uye vekunze vanoda kudyara mari dzavo munyika vave nechivimbo nehurumende ruzhinji rwevana vezimbabwe rucharamba ruchinonga svosve nemuromo munyika yechipikirwa